Samueri wokutanga, chitsauko chemakumi matatu neimwe. Zvino vaFiristia vakarwa navaIsraeri, vaIsraeri vakatiza pamberi pavo, uye vazhinji vakawira pasi vaurayiwa paGomo reGiribhoa. VaFiristia vakasimbirira kwazvo kutevera Sauro navanakomana vake, uye vakauraya vanakomana vake Jonatani, Abhinadhabhi naMariki-Shua. Hondo yakapisa pakanga pana Sauro, uye vapfuri vouta vakati vasvika pedyo naye, vakamukuvadza zvakaipisisa. Sauro akati kune aibata nhumbi dzake dzokurwa nadzo, "Vhomora munondo wako undibaye nawo, kuti ava vasina kudzingiswa varege kuuya vakandibaya uye vakandidadira." Asi mubati wenhumbi dzake akatya akasazviita. Saka Sauro akatora munondo wake akazviwisira pauri. Mubati wenhumbi dzake dzokurwa akati aona kuti Sauro afa, iyewo akawira pamunondo wake akafa. Saka Sauro navanakomana vake vatatu nomubati wenhumbi dzake dzokurwa uye navanhu vake vose vakafa pamwe chete pazuva iroro. VaIsraeri vaiva mumupata navose vaiva mhiri kweJorodhani vakati vaona kuti hondo yavaIsraeri yakanga yatiza uye kuti Sauro navanakomana vake vatatu vakanga vafa, vakasiya maguta avo vakatiza. Saka vaFiristia vakauya vakagaramo. Fume mangwana vaFiristia vakati vachiuya kuzokutunura zvinokosha zvaiva pazvitunha, vakawana Sauro navanakomana vake vatatu vakawirawo pasi vakafa paGomo reGiribhoa. Vakagura musoro wake vakabvisa nhumbi dzake dzokurwa nadzo. Vakatuma nhume munyika yose yavaFiristia kundozivisa mashoko aya kutemberi yezvifananidzo zvavo uye napakati pavanhu vavo. Vakaisa nhumbi dzake dzokurwa mutemberi yaAshitoreti vakasungirira chitunha chake pamasvingo eBheti Shani. Vanhu vokuJabheshi Gireadhi vakati vanzwa zvakanga zvaitwa navaFiristia kuna Sauro, mhare dzavo dzose dzakasimuka dzikafamba usiku hwose dzichienda kuBhetishani. Vakaburutsa mitumbi yaSauro navanakomana vake kubva pamasvingo eBhetishani vakaenda kuJabheshi kwavakandoipisa. Ipapo vakatora mapfupa avo vakaaviga pasi pomuti womutamariki paJabheshi, uye vakatsanya kwamazuva manomwe.